vachitaura semunyarikani mukuru pakuvhura zviri pamutemo gungano rechimakumi maviri nenhanhatu rezvemigodhi re26th Mining Engineering and Transport kana kuti Mine Entra muBulawayo nhasi vamunangagwa vati zvicherwa zviwanikwa zvakakosha pakusimudzira upfumi hwenyika.
Nekuti zvezvicherwa chikamu chinosimudzira upfumi hwenyika nemagariro evanhu, kunyanya kuvimba nekutengesa zviwanikwa zvisina kunadzurudzwa hakuna kwatinotisvitsa senyika. Zvidzidzo zvatinowana kubva kumamiriro ezvematongerwo enyika nezveupfumi pasi rose zvinoratidza kuti tinofanirwa kugara takangwarira kuti upfumi hwenyika yedu husakanganiswa nezvimhingamupinyi zvinombowira upfumi hwenyika pasi rose, kusanganisira kusagadzikana kwemitengo yezvicherwa nezvimwe zvakasiyana-siyana.
Vamunangagwa vatiwo zvakakosha kuti vanhu vemunharaunda dzinowanikwa zvicherwa vawane chiviri kubva mazviri, vakakurudzira vemakambani anoita zvezvicherwa kuti vaone kuti izvi zvaitwa.
We only have one Zimbabwe and our mineral resources are finite.
Tinongori nenyika yeZimbabwe imwe chete chete, uye zvicherwa zviwanikwa zvinopera. Nekudaro ngative vanhu vakanaka tichichengetedza zviwanikwa zvedu, tichingwarira kuyeuka zvinodiwa neveruzhinji mukurarama uye kuedza kusimudzira upenyu hwavo.
Vachipindura Studio 7 pamubvunzo wekuti ndezvipi zvavari kuita pakuchema-chema kweveruzhinji kuti hapana zvavanowana kubva kumakambani anoita zvezvicherwa kunyanya yekunyika yeChina, vaThomas Gono vanove mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of Mines vati sangano ravo rinokurudzira kuti makambani ose anoita zvezvicherwa ashande nevanhu vemunharaunda dzaari pamwe nekubatsira kusimudzirawo nzvimbo idzi.
Hatitauri kuti ndokuChina, ndokuAmerica, ndokuBritain, ndokuSouth Africa. Kwatiri vese mainvestors, kurudziro yatinopa ndekuti vanofanira kuita vachicherechedza mitemo yenyika nemitemo yekwavanogara. Zvinotosanganidzira vana chifi nana sabhuku vanotogara pasi vachiita zvichimu zvavo.
Mudzidzisi wezvidzidzo zveupfumi zvepamusoro paBindura University of Science Education vaFelix Chari vanoti zvakakosha kuti hurumende itore matanho akasimba kuti zviwanikwa zvisatengeswa kunze kwenyika zvisina kuvandudzwa.
Noti ngazvisangova pamuromo chete, asi ngatiwane mitemo yakasimba chaizvo inopromota beneficiation iyoyo, uye kuti mitemo iyi ngaitevedzerwe kuitira kuti pasava nemaleakages.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanotsinirawo maonero ekuti hurumende haifaniri kungosimbira pakutaura. Zvisinei nekuti makambani akawanda ekunyika yeChina ari kusima mari yavo munyika mune zvezvicherwa, pagungano iri hapana makambani akanyanyo kuwanda anobva kunyika iyi. Makambani anosanganisira anoita zvemigodhi anosvika 160 ari kupinda mumusangano uyu mamwe achiratidza zvigadzirwa zvavo. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pamwe negurukota rezvezvicherwa vaSoda Zhemu nevamwe vakuru vakuru vehurumende vange vari pachiitiko ichi. Gungano reMine Entra iri iro rakatanga nezuro uye rinopera mangwana rinoitwa gore rega rega muna Chikunguru, asi gore rino rakanonoka kuitwa nekuda kwesarudzo dzaive munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.